manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maniru akanaka vatereri, tinosangana zvakare maniru anasi, uri musi weshondo, gunyana 5, 2021. Makateerera ku Studio 7, nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe, dzamunopiwa ne Studio 7, iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu, ndiri mu Washington DC ndichiti, Hezvinezvi remuchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rinoti vanhu vapfumbamwe vakafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro. Zvikoro zvovhurwa mangwana kune vana vasiri kunyora bvunzo asi varairidzi vachiti
Tinovimba kuti pane imwe nguva vachazoziva kuti basa ravo harisi rekufadza vanhu chete pamedia nderekuita kuti nyika ifambe nderekuita kuti dzidzo yevana vana vedu vanodarika 5 million vanotarisira dzidzo vaiwane iri mhando yepamusoro mangwana hakuna kudzidza kuchavhurwa kuzvikoro nekuti varayiridzi vanenge vasiko varayiridzi vanenge vachitoprotesta vachidimanda kuwedzerwa kwemasalari avo
nekune rimwe rutivi hurumende inotiwo
takagadzirira zvikuru tirikuona kuti vana vari kuenda kuchikoro zvanhasi ende zviri kutifadza kuti dzidzo redu rinoramba richienderera mberi isusu sebazi reprimary nesecondary education tinoda kuramba tichipa dzidzo yemhando yepamusorosoro
ko panyaya yekuti zvikoro zviri kungoita fungira mumwoyo rwendo rwembwa panyaya yekuwedzera mari dzechikoro vanotungamira budiriro muzvikoro kana kuti school development association vanoti
zvatinokurudzira ndezvekuti vabereki ngavagare pasi vawirirane mabhajeti avo oenda unoapurovhwa nehurumende asi tinokurudzira kuti vabereki dai vanga vabhadharawo malevhizi anodiwa kuitira kuti zvinozoita kuti chikoro chifambe zvigadzirwe
kambani yezupco yoshorwa zvikuru nekukundikana kuita basa
saka takarwadziwa zvakanyanya uye takaona yendingati deep frustration muvanhu kuratidza kuti vanhu vari kunetseka ndouye vanhu vari kurwadziwa nenyaya yekumirira mabhazi
iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiyo kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muwashington dc bazi rezveutano rinoti nezuro vanhu vapfumbamwe vakafa nechirwere checovid-19 zvasiya vafa nacho kubvira zvachatanga kupararira gore rapera vave zviuru zvina zvine mazana mana nemakumi matanhatu nematanhatu kana kuti 4466 vanhu makumi mapfumbamwe nevana vakabatwa nechirwere ichi nezuro zvasiya vabatwa nacho kusvika pari zvino vave zana rezviuru nemakumi maviri nemashanu zvine mazana mana nemakumi maviri nemashanu kana kuti 125,425 vanhu mazana mana nemakumi mashanu vakapora kubva kuchirwere ichi zvasiya vapora vave zana rezviuru negumi nemashanu zvine makumi masere nemapfumbamwe kana kuti 115,089 vanhu vabayiwa nhomba yecovid-19 kekutanga vave mamiriyoni maviri nezviuru mazana matanhatu nemakumi mapfumbamwe nemasere zvine mazana matanhatu nemakumi matatu nemaviri kana kuti 2,698,632 vanhu vabayiwa nhomba kechipiri sezvinokurudzirwa vave miriyoni imwe chete nezviuru mazana manomwe nemazana mapfumbamwe nemakumi mapfumbamwe kana kuti 1,700,993 hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi nhomba senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere checovid-19 Zvikoro zviri kutarisirwa kuvhurwa mangwana kune vana vasiri kunyora bvunzo gore rino uye vamwe vavo vatotanga kuenda kuzvikoro izvi nhasi. Vana vari kunyora bvunzo vakavhura zvikoro musi wa30 Nyamavhuvhu. Kunyange hazvo vamwe vabereki vakawanda nevamwe varayiridzi vasiri kufara nemamiriro akaita zvinhu mune zvimwe zvikoro zvikuru panyaya yekudzivirira denda recovid-19 uye kuwedzerwa kwemari dzechikoro mutauriri webazi rezvedzidzo vataungana ndoro vanoti vari kufara nezvaitika kusvika pari zvino ngatinzwei hurukuro yataita navo
isu sebazi reprimary nesecondary education tinonzwa manyuku nyuku ekufara kuti takavhura zvakanaka zvikoro kwevaya vari kunyora mazamanishon gore rino ende zviri kutifadza chaizvo kuti zvikoro zvedu zvizhinji zvacho zviri kutevedzera mastandard guidelines for the coordination management and prevention of COVID-19 iri kuitika muzvikoro zvese zvekudzidza zvinga zveprimary nesecondary education matertiary colleges uye nekumwe kuma health institutions kana kuma ministry of health kunotrainwa vamwe vanenge vachida kudzidza
muri kuona sei basa riri kubatwa nevadzidzisi pazvirongwa zvenyizvi
fara chaizvo kuti varairidzi vedu nema headmaster edu vakanyatsovhura zvikoro vachiziva kuti vanofanira kuriritira nekuita kuti vana vese nematicha ose vasawana denda re-COVID-19.
Zvimwe zvikoro zvanga zvichiti hasi kunyatsofara negadziriro yakaitwa. Pane kwamanzwawo here kuti kwatanga kuita dambudziko rechirwere che-COVID-19 ichi?
Parizvino hatisati tanyanya kuwana mahunga-hunga ekuti kune kwachaputika here asi nyaya ichikaputika tine mastandard operating procedures atambotaura aya ekuti tinokwanisa kugadzirisa kuti hakuna kana mwana anofanira kushaika nenyaya yedenda raanenge abata pachikoro kana ticha chaiye anofanira kushaika nenyaya yedenda raanenge abata pachikoro saka takagadzirira zvikuru. Tiri kuona kuti vana vari kuenda kuchikoro zvanhasi ende zviri kutifadza kuti dzidzo redu rinoramba richienderera mberi. Isusu sebazi reprimary nesecondary education tinoda kuramba tichipa dzidzo yemhando yepamusorosoro.
Mutauriri webazi rezvedzidzo vataungana ndoro vachitaura vari parunare muHarare. Zvichakadaro, mukuru werimwe sangano rinoona nezvekusimudzirwa nebudiriro pazvikoro reschool development association vabhani manokore varamba mashoko ekuti zvikoro zvizhinji zviri kuwedzera mari pasina kutenderana nevabereki. Vati zvikoro zvizhinji zviri kuwedzera mari nekuti zvinodawo kubhadhara vashandi uye zvimwe zvikoro izvi zvine zvikwereti zvakakura kuvashandi ava. Ngatinzwei hurukuro yataita navo.
Ndinofara kuve nemi pastudio 7 ndoti maswera seZimbabwe. Hongu vabereki vari kuchema-chema zvakanyanyisa nenhau dzeschool fees maringe nekuti nguva yavakanga vakapuhwa nehurumende tichigadzirira kuvhurwa kwezvikoro yanga iri nguva diki.
Mungatsanangura kuti zvinonyatsofamba sei kuti pazosvika pakutenderanwa panyaya dzekuwedzerwa kwemaridzi?
Asika zvinowanzoitika kazhinji zvekuti kana mafizo aapruvhwa vabereki vanofanira kugara pasi neSDC yavo. SDC neschool management vanopresenta budget ravo kuvabereki rezvavari kutarisira kuita temu iyoyo. Kana vachinge vapresenta budget iroro vabereki vanoritaura nezvaro vanodibeta pameeting yavo yeschool parents assembly kusvika vawirirana mari dzavanokwanisa kubhadhara iyo vabereki. Kana vawirirana voita maminutes vopresenta budget racho kuofisi yaprovincial education director kunove ndo kunobva approval yemari dzavanenge vawirirana. Hazvibvumirwi kuti komiti iri yega nahead vagare pasi vatare mari dzinofanira kunge dzichibhadharwa nevabereki vari vega kuti hadziitwe dzisina approval.
Asi tiri kunzwa vamwe vari kuchema-chema vabereki kuti havana kunge vasumwa.
Kana kuine dzimwe nzvimbo dzamuri kunzwa dziri kuti vabereki vari kubhadhara mafizi asina kunge akatenderwa nevakuru vedzidzo, titaurirei kuti nyaya idzodzo dzigadziriswe. Zvatinokurudzira ndezvekuti vabereki ngavagare pasi vawirirane mabhajeti avo oenda unoapruvhwa nehurumende ochiimplimendwa saizvozvo. Asi tinokurudzirawo kuti vabereki dai vanga vabhadharawo malevhis anodiwa kuitira kuti zvinoita chikoro chifambe zvigadzirwe.
Muunga pamuenzaniso
tine mari dzemasalari yemaancillary staff yedu vashandi vaya vanotibatsira muzvikoro. Pane mari dzemagetsi, panoda kuitwa mvura, panoda kutengwa zvinhu zvakawanda wanda mapps ekuti vana vawane kuchikoro kwakaita sei. Kwakanaka, tinenge tichikurudzira kuti vabereki vabhadhare mari. Avo vari kuva nezvichemo vari kukundikana kubhadhara mari tinhingi wiki rekuvhura havaende vanogara pasi nemaheads voita payment plan voona kuti vanogadzisa sei mafizi avo.
Mukuru wesangano rinoona nezvekusimudzirwa nebudiriro pazvikoro reschool development association vabhani manokore vari parunare muHarare. Asi mutungamiri werimwe sangano rinomirira varairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ vaObet Masaraure vanoti havasi kufara nemamiriro akaita zvinhu muzvikoro panyaya dzemari dziri kutambiriswa varairidzi uye kuwaniswa zvikwanisiro zvekudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19. Vachitaura nebepanhau reSunday Mail, gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vati vashandi vehurumende vachapuwa mari dzemabhonasi gore rino uye nhaurirano dziri kutanga munguva pfupi inotevera panyaya yemari dziri kutambiriswa vashandi vehurumende. Mukuzeya nyaya iyi tabata vamasaraure.
Bazi redzidzo harisi kutaura richimirira nyaya yezviri kumusikoro zveeducation panguva ino. Vari kutaura vachida kufadza vanhu vese vavakapa mari dzavakanyungudza vakatadza kuita zvinhu zvaita sirwa nezvikoro zvidzidzwe zvakanaka. Vari kutaura vasingataure nevana vezimbabwe vanoda dzidzo. Zviri kuzivikanwa zvivarairidzi havasi kuenda kumabasa. Zviri kuzivikanwa kuti vana vazhinji vato vakatotadza kuya kuchikoro vari muexam classes. Zviri kuzivikanwa kuti maparents haana school fees. Saka vatauri vari kuita bazi redzidzo havasi kutaura vachida kutaura nesu mazimbabwens. Tinoziva kuti mumasikoro mune manyama amire nerongo, asi vari kutaura vachizivisa madhona akavapa mari dzimwe dzavakatadza kushandisa zvakanaka kuti zvikoro zvivhurwe zvakanaka. Tinovimba kuti pane imwe nguva vachazoziva kuti basa ravo harisi rekufadza vanhu chete pamedia, nderekuita kuti nyika ifambe, nderekuita kuti dzidzo yevana vana vedu vanodarika 5 miliyoni vanotarisira dzidzo vaiwane iri mhando yepamusoro. Mangwana hakuna kudzidza kuchavhurwa kuchikoro nekuti varayiridzi vanenge vasiko varayiridzi vanenge vachitoprotesta vachidhimanda kuwedzerwa kwemasalari avo.
Ko panyaya dzemari dziri kunzi vana vechikoro vabhadhare idzi dziri kunzi nevakawanda havasikwanisa kudzibhadhara nekuda kwechirwere cheCOVID-19 chapa kuti vasakwanise kuenda kumabasa. Muri kuona sei dambudziko iri?
Dambudziko raitika muZimbabwe nderekuti nyaya yekubhadharwa kwemafizi yasiyiwa yaakuvabereki. Nyaya yekuita zvikwanisiro muzvikoro zvese yasiyirwawo maoko evabereki. Asi bumbiro redu remutemo richisunga hurumende kuti ingadai iri iyo inotakura mutoro uyu. Zvino tiri kutarisana nevabereki vari kubva mulockdown, vabereki vakaruza maincomes, vabereki vakaretrenchwa. Tiritarisira kuti vachaita maminimini yekuti vaise mari dzinokwana kuti zvikoro zvishande.
Asi vanoona nezvebudiriro muzvikoro umo vari kutika pakaitwa nhaurirano havana kungowenzera nje.
Hongu pangawanikwe explanation ingataurwa neSDC kuti takwidza takonsauta zvikoro hongu mafizi anokwira asi anobhadhara ndo pasina. Tichitarisa kuti hurumende ine surplus ye9 billion, ine mari yaikapiwa kwaAMF, ine mari yaikapiwa neUNESCO, ndo mari dzatingadai tiri kuti dziiswe muzvikoro tomboisa waiver yemafizi kuvabereki vanotambura.
Tanzwa kavamutuli Ncube vachiti vashandi vehurumende vachapuwa mari dzebhonasi uye nhaurirano dzichatanga munguva pfupi inotevera panyaya dzemari dzavanotambiriswa.
Mari yemasivhu sevhadzi haichadi misangano yakawanda. Vamutuli Ncube vanoziva kuti maticha nemamasivhu sevhadzi vanongoda kuti mari dzavo dzidzorerwe zvadzadziri before October 2018. Vamutuli Ncube vavatombovimbisa kuti nyaya iyi yemasalari edu anenge adzorerwa pakare by July 2021. Nanhasi hapana chati chaitwa, takaudzwa tichange tane roadmap by January. Nyaya yemisangano iyi inyaya yekuda kuti nyengedza vachitoona kunge tiri pwere dzinokurumidza kubatwa kumeso. Hapana misangano inodiwa, vamutuli vanoziva zvinodiwa.
Kopa bonus.
Nyaya yebhonasi kana tikanzi tawedzerwa kuti tapiwa 100% yepasina inongoramba pari pasina. Patinozopiwa bhonasi yedu tinotarisira kuti inenge iri bhonasi yesalari yedu ya2018, ndo bhonasi yatingazocelebrate.
Mutungamiri werimwe sangano revarairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ vaObet Masaraure vari parunare muHarare. Zvinhu zvaita manyama amire nerongo munyika nekuda kwekushayikwa kwemabhazi eZupco uko vemushikashika nevanhu vanenge vakwira motokari idzi dzinonzi dzinotakura vanhu zvisiri pamutemo vari kusungwa nemapurisa. Vakawanda vataura neStudio 7 vanoti vave kupedza nguva yakareba vakaungana pazviteshi zvemabhazi uye vari kutyira kutapurirwa chirwere cheCOVID-19. Gore rapera, mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakati hurumende yainge sasade vemakombi nevamwe kuti vatakure vanhu sezvo vainge vachikonzera nyonga-nyonga mumigwagwa. Vakati vose vanoda kutakura vanhu vanofanira kushanda nekambani yeZupco. asi vakuru vakawanda muhurumende vave kutenda kuti ZUPCO iri kutatarika. Vachitaura nebepa naure Sunday Mail, gurukota rinoona nezvematunhu nekutakurwa kwevanhu vaJulai Moyo vati ZUPCO ichawedzera mamwe mabhazi 10 nemashanu muHarare uye mamwe 10 nerimwe muBulawayo, sezvo iri kutarisira kuti mamwe mabhazi 50 anenge asvika munyika svondo rinouya. Asi vakawanda vanoti aka akasike kutanga hurumende ichivimbisa kuti mabhazi ari kuuya asi pasina chinozoitika. Muna Chikunguru vakafano bata chigaro chemukuru wekambani yeZUPCO vaEvaristo Madangwa vakati kambani iyi yainge ichitarisira mamwe mabhazi avasina kuzivisa uwandu hwavo asi hana kuuya kubva kuChina panguva yavainge vavimbisa. Kambani inotiwo ine mabhazi 262 kana kuti 262 asi ichida mabhazi zviuru zviviri kana kuti 2000 kuti inyatsoshande zvakanaka. Nezuro mutungamiri webato rinopikisa reTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivume vakatenderawo muHarare vachiona mamiriro akaita zvinhu panzvimbo dzinokwirirwa mabhazi. Tabata vaNgarivume kuti tinzwe zvizere.
Takaona zvinorwadza mwoyo zvakanyanya. Chokutanga takaona madzimai nevasikana nevana zvikuru sei madzimai ndivo vari kunyanya kubatikana nazvo vari kugara vachiita maawa matatu vakamirire mabhazi eZUPCO. Vakamire pazuva, hapana mashedhi, vamwe vanogare pasi ende uye vanhu vanonga vakatsikirirana zvokuti hapana kana itingati social distance yekuti vangadzivirirwe kuchirwere chekorona. Saka takarwadziwa zvakanyanya uye takaona yendingati deep frustration muvanhu kuratidza kuti vanhu vari kunetseka ende uye vanhu vari kurwadziwa nenyaya yekumirire mabhazi.
Vamakataura navo vakati kudii uye dambudziko iringagadziriswa sei vaNgarivume?
Vana veZimbabwe vari kuratidza kuti chokutanga hurumende haifani kumise private operators etransport vanokwanisa kutakure vanhu. Kana ivo vachipe priority kuZUPCO, iyo ZUPCO yacho isi kukwanisa kuzviita. Saka vanhu vari kuti kosei vachirambidze makombi nevanhu kutakure vanhu, vari kurambidzirei kana vasina capacity. Chechipiri vanhu vari kuti dai tikaita zvinoinzwe kune dzimwe nyika kuti kana mota iri roadworthy ichikwanisa kufamba mugwagwa ngaitakure vamwe nokuti ndokutirerese dambudziko racho retransport. Chetatu chimwe changachitaura vanhu ndechekuti alright kana vati ZUPCO ngarisare riro regariro kushanda vanga vachitika maZUPCO acho owanda ukwanise kutakure vanhu panguva dzakanaka.
Vaiti zviri kuvatorera nguva yakareba zvakadii kuti vasvike kwavanenge vachida kuenda? Kungava kumba kana kumabasa.
Vamwe vaiti tiri kubudgete 6 hours dzetransport kubve kumba kana kudzoka. Chimwe chiri kurwadza vaZulu ndechekuti iko zvine zvimapublic maprivate transporters acho makombi nevamwe vanhu vanotakure vanhu vaakukwidze transport. Musi Saturday patakaswere mutown tichitenderera maprivate operators ari kuitira vanhu $1.50 to $2 because now vashoma vari kutakura vacho vamwe vari kudzingirwa asi vashoma vacho vari kutakura vaakudhurisa. Saka vanhu vapinde parumana nzombe rwakanyanya rusati rwamboonekwa.
Mutungamiri webato rinopikisa reTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivume vari parunare muHarare. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wemauto eAmerica General Mark Milley vakaudza vatori venhau nezuro kuti muAfghanistan munogona kutanga hondo pakati pezvikwata zvakasiyana-siyana zvinozogona kupa kuti zvive nyore kuti zvikwata zvinopfurikidza mwero zvishande zviri munyika iyi. Vati havasi kuona chikwata chakatora masimba cheTaliban chichikwanisa kubatanidza nyika yose zvichapa mukana kuzvikwata zvakaita seISIS-K neAl-Qaeda kuti zvitangewo kuzvisimba dza zviri munyika iyi. America nenyika dzainodyidzana nayo dzakabuda muAfghanistan mukupera kwemwedzi wapera kwapera makore maviri dziri munyika iyi. Asi America inoti yakagadzirira kutora matanho nemuchadenga kune vose vanoda kuirwisa vachibva muAfghanistan. Iko zvino tochimboenda kuna Mike Hove achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum.
Oh, Kwazwai, mure Zimbabwe, ndino mkamchira mchirongwa chedu cheve chidiki, chandino kupakurai, sondo rega rega, ini ndini Maikove. Nasi mchirongwa, tinava piji westu namburo. Mtungamiri wesangano re Zimbabwe Congress for Students Union, kana kuti zikosu, sangano rinomira kodzero dzeva dzidzi, muzvikoro zvepamusoro soro. Tirikuzaya nyaya yeva dzidzi, varikurambidzwa kunyora bvunzo dzavo, kana kurambidzwa kuuya kuchikoro, nepamusana pekuti havasati vabaiwa nhomba inodzivirira COVID-19. Va namburo, ndino mukamuchirai muchirongwa. Tipeiwo maundo renyu nezvenyaya tinayo nhasi muchirongwa.
Isu savadzidzi chakakosha upenyu. Tinotora nyaya iyi iri nyaya yo ichiri chidanho chekuti vanhu vange vachibaiwa kuti vange vachidzivirirwa kuchirwere chakaipa ichi. Sokuti chinotapukira kunyangwe anenge abaiwa neasina wacho. Saka chini chirwere hachisarudzi kuti uyu wabaiwa uyu hauna. Saka chakanaka kuzvidzivirira. Muchirungu ndeya vanoti prevention is better than cure. Uyu anenge atiwo haasi kuda kubaiwa, tinoti ngaachiregera kuti akabaiwa wacho azinga achitapukirwa nechirwere achine utachiona wechirwere chedzihwa mupengo ichi. Saka toti kunavo vakabaiwa, aiwa ngavasanganezwawo nekudzidza kwavo chikoro chienderere mberi. Asi avo vasina kubaiwa, ndova tiri kuti aiwa wakahamba dzadiwa, chiendai munobaiwawo kuti mugone kuraramawo zvakanaka, tigone kudzidza zvakanaka kuti zvatiri kudzidza izvi tigogona kuzvishandisa tiri vapenyu kuti vabereki vedu vazofara.
Vanhamburo, kune vamwe vasingabvumire nemaundo aya ekuti vanofanirwa kubaiwa nhomba kuitira kuti vave nemukana wekunyora bvunzo dzavo kana kuenda kuchikoro. Vanoti matanho akadai anenge ari kumbunyikidzwa kwekodzero dzavo nekuti pari zvino chirongwa chekubaiwa nhomba chiri voluntary. Saka kurudziro iyi yekuti vanhu vanobaiwa nhomba kuitira kuti vawane mukana wekuenda kuchikoro kana kubasa, munoiona sei?
Papfungwa yavo vari kuti kana usati wabaiwa nhomba, usauya kuchikoro, usazodai, usazouya kusangana nevanhu nekuti unenge uchikanganisa upenyu hwevakawanda. Ipfungwa dzakanaka ende ichokwadi. Unogona kupararira chirwere nokuti munzvimbo dzatinofundira umu inzvimbo dzekuti tenge takawanda tiri panzvimbo imwe chete. Saka mumwe chete akauya asina kubayiwa, akauya ine chihutachiona, asina kudzivirira utachiona kana kubayiwa nhomba yedzihwa mupengo, unopedzisira wapa vanhu vose vakawanda chirwere ichi. Zvinova zvinozokanganisa vanhu, tinova nekurasikirwa kweupenyu kwakawanda. Saka tinoti aiwo vanhu ngavakurudzirwe kunge vachibayiwa, uye vasati vabayiwa ngavabayiwe kuti vanhu tichengete upenyu hwedu kuti ramangwana tizorarama zvakanaka.
Tichipeta hurukure edu, ndirikuda kubatsira zvirikuitwa nehurumende mukubatsira vadzidzi panguva iyo denda recovid-19 ririkuendera mberi richitekeshera munyika. Tiudzeiwo zvizere nezvirikuitwa nehurumende.
Zvakawanda zvirikuitwa nehurumende mukuzama kubatsira vana vari kuzvikoro panguva ino. Tinoona mukuru wegurukota guru resocial welfare vamavhima vane vakabudisawo zvikafu zvavakapa zvakaenda kunzvimbo dzakatsaukana dzenyika kubatsira vana vanoshayawo. Zvinhu zvatinotendawo kuti aiwa tinoda kutenda kuti hurumende irambe ichibatsira vana vanobva kunzvimbo dzakadai, uye vana vari muzvikoro umu vanenge vasino zvikwanisiro kuti vange vachibatsirika kana vari kunzvimbo dzekufundira. Chikurudzirawo namzvina bhizinisi, vana vari kuzvikoro kuvanhu vanotambirawo uye vanodawo rubatsiro, vanoda kuti vange vachirangarirwa panguva yekubatikana kudai. Zvinova vana vakarasikirwa nevabereki vakawanda zvikuru, havachakwanisa kunge vachiwana kana dziri mari dzekuenda kuchikoro. Vamwe vana mari dzekuchikoro but vari kuzoshayawo mari dzekuwana chokudya vari kuzvikoro. Saka tinokurudzirawo futi kuti vana muzvina bhizimusi vange vachipindirawo vachibatsira mhuri dzakatsaukana dziri munzvimbo dzakasiyana dzechikoro, dzinzvimbo dzokufundira, kuti vange vachibatsirika. Zvetinoda kutenda vaminista vamurwira vedu vakaparura chirongwa chemaloan scheme ari kubatsira kuti aiwa dai maloan aya aramba achienderera mberi. Kuna avo vasati vatanga kuwana mari, aiwa mari dziriko, vanoenda kumabhanga ECBZ kuti vange vachinowana mari nekuti yakaiswa nehurumende. Tinoda kutenda mukuru wenyika nemakurukota avo nokurangarira vana vedu chiti aiwa nyaya inga ichifambira mberi. Kunyange veministry of health tinoda kuvatenda sekuti taona muzvikoro zvakati tsaukane zvenyika vana vari kubayiwa vakaisa macenters emavaccination centers kuti vana vange vachikwanisa kunge vachiwana. Chiti aiwa nemashoko avatinokutenda.
Aiwa takunzwai zvakanaka vanhamburo. Tinotenda zvikurusa nekupinda muchirongwa. Muri Zimbabwe nguva ndiyo yadyanana. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tosangana zvekare pachirongwa chelive talk the connection nemusochipiri apo tichange chienderera mberi tarisa zviri kusangana nevechidiki munyika. Anokoneka ine mufaro ndini wenyu Mike Ove. Bye bye.
Tinotenda zvikuru Mike. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum.
Jesu simba rangu muri simba rangu.
Vatereri tinosangana zvakare muchirongwa chezvechitendero. Ini ndini Tanonoka Wande. Nhasi tatsikwa namukoma Abel Mudiwa vane mubvunzo kunamufundisi David Simango.
Ndoda kunzwisisa pane chechi dzinoti hadzitendi kuchiprofita. Isu tichiziva kuti mweya mutsvene vakanzi uchauya, vakanzi uchange uchiprofita nekuparidza nekuimba nekuita zvimwewo zvakangosiyana siyana. Asi chechi dzakaita semamission churches vanotaura kuti hatiiti zvechiprofita. Ndokumbirawo kuti muzobvunze vafundisi venyu kana tikadzoka even kuOld Testament vaprofita vaiveko. Saka handigoni kunzwisisa kuti kusvika nazvino iye Jesu wacho naye ane mumwe maiita zviprofita zvatinoziva. Saka ndoda kunzwisisa kuti vanoti chiprofita kwedu hatiiti vanenge vachizama kureva kuti chii.
Mufundisi David Simango.
Manheru akanaka ibaba Wande pamwe chete nevateereri vedu veStudio 7. Chekutanga tingada kuti tionesane nababa Mudiwa nokujekeserana kuti mweya mutsvene haaprofiti, mweya mutsvene haaparidzi, mweya mutsvene haaimbi sokutsanangura kwavo. Tikaverenga pana Joel chapter 2 verse 28 Mwari unotaura achiti, namazuva okupedzisira ndichadurura mweya wangu pamusoro penyama yose, vanakomana nevanasikana venyu vachaprofita. Saka tinoona panapa kuti mweya mutsvene handiye anoita zvinhu zvataurwa, asi kuti vanakomana nevanasikana kana kuti vanhu ndivo vanoprofita nokuda kwokufemerwa namweya mutsvene. Zvino ngatitaure kuti chii chinonzi kuprofita. Tikada kuti tione nyaya yekuprofita iri nepaviri. Kune kuprofita kwaiitwa navaprofita vekare muOld Testament vakafanana naJeremia, vana Danieri, vana Zakaria nevamwe vese vazhinji vakadaro. Saka vaiprofita vachigarwa nomweya waMwari vachitsanangura zvichazoitika kuvaIsraeri nezvichaitika kumazuva kupedzisira maererano pavaipiwa napo nomweya kuprofita. Zvino ngatichionai kuprofita kwanhasi kuti nhasi uno muNew Testament mushure mokunge ishe Jesu vauya kuprofita kunoitwa sei, chii chinonzi kuprofita. Tikaenda pana vaKorindo wokutanga chapter 14 paverse 3 panotaura pachiti, asi vanoprofita kana kuti unoprofita unotaura kuvanhu kuti vasimbiswe nokurayirwa nokunyaradzwa. Ndo chinonzi kuprofita ichocho mazuva ano.
Izvi zvinorevei mufundisi Simango?
Kureva kuti kana munhu achiprofita unosimbisa vanhu pakutaura kwake, unorayira vanhu pakutaura kwake, unonyaradza vanhu pakutaura kwake.
Pane dambudziko here apa mufundisi?
Dambudziko riripo nderekuti iko vamwe vanhu nhasi uno vanoshandura maitire ekuprofita. Vanoprofita nomutovo usiri iwo wakanyorwa mushoko raMwari. Apa zvatiratidza pachena kuti kana munhu achiparidza chikamu chokuprofita ichocho. Kuna Jeremiah chapter 23 verse 21 Bhaibheri rinotiudza pamusoro pavaprofita variko nhasi uno vazhinji. Chinoita kuti vamwe vanhu vasafarira nyaya dzokuprofita dzinoitika mumasangano mazhinji ndechekuti maprofitire acho ndiwo anokonzera kuti vanhu varambe chiprofita chacho. Nokuti hakuna munhu anoudzwa chinhu chakanaka akaramba kuita chinhu chakanaka. Saka pana Jeremiah chapter 23 tereka yemunzwe Mwari zvaanotaura paverse 21 Bhaibheri rinoti, ini handina kutuma vaprofita ava, kunyange zvakadaro vakamhanya, ini handina kutaura navo, kunyange zvakadaro vakaprofita. Saka vaprofita vazhinji vatinoona vanenge vanouka havana kutumwa naMwari zvavanotaura nhasi uno. Nokuti taverenga kuNew Testament kuti kuprofita kuparidza, kuprofita kusimbisa vamwe, kuprofita kuita kuti vamwe vanhu vazive. Saka makereke anoda kungwarira izvozvo kuti adzidze kuziva kuti kuprofita kutaura soko raMwari nokusimudza Jesu.
Ndinovimba kuti mukoma Abel Mudiwa magutsikana netsananguro iyi. Reverend Simango, tinokutendai zvikuru nemashoko enyu. Vateerere, ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Kana muine mibvunzo kana zvamungade kugwana nevamwe vateereri, tumirai maaudio enyu panhamba dzinoti +1 301 919 8140. Ini ndini tanonoka wande ndichiti mosara zvakanaka.
Tinotenda zvikuru tanonoka wande uye tinodawo kupa kutenda kuchikwadra cheChrist Like Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka ine mufaro ndichiti murare zvakanaka vateereri, ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiya imi naGibbs Dube muchinzwa nhau dzeIsindebele.
Sokuyisikhathi sendaba kuVOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhla zinhlanu kumpandula 2021 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu namhlanje, abezempila kahle bathi omunye umkhakha we-COVID-19 uqhamuke kule South Africa awukatholakali kwele Zimbabwe.
Abantu kumele bananzelele ukuthi umkhuhlane lwa kumele angasiwuyekele umemetheka.
Abatshayela izimota ezivinjwa nguhulumende bathi baqhubekela phambili besebenza okungekho emthethweni.
Ukuchova kasimanga lokho esichova bayadabanye abagadayo.
Weze emaphandleni sixoxa le ndoda efuya amathendele.
Kumele wajayeze ukulala esidugwini ngoba ungajayeza ukulala esilahleni kaningi-ningi ayalunywa.
USandra Ndebele uthi uzatshaya kuzwele namhla kusihlwa eDallas, Texas, kwele Melika.
Sibuye lapho kuzophefoma kuZim Expo.
Zalethulela ezamasiko ezabatsha kanye lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye ndizozizwa kulo msakazo. Labantu abayisitshiyagalolunye 9 ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo eZimbabwe wathi bafika phose 194 bahlolwe batholakala belegciwane le-COVID-19. Uhlangothi lwezempilakahle lubika ukuba umkhuhlane lo usubulele abafika phose 4,466 selokhu kwaqhamuka i-COVID-19 eZimbabwe. Luthi kusukela ngohlolanja lonyaka sekulabantu abedlula izigidi ezimbili lengxenye 2,698,632 asebehlatshwe okwakuqala ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19. Abedlula ingxenye yalaba sebehlatshwe ijekiseni yesibili. Emhlabeni wonke jikelele, isibhedlela seJohns Hopkins University sibika ukuba sekulabantu abedlula izigidi ezingama-200,000 220,000,000 asebebanjwe ngumkhuhlane lo. Kwabhubha abedlula izigidi ezine lengxenye 4.6 million emhlabeni wonke jikelele. Lokhu kwenzakala ngesikhathi kumemetheka imigaga etshiyeneyo egciwane le-COVID-19 ekuqela we-Delta, Alpha, Beta, Gamma le-C.1.2 otholakala kwele South Africa lamanye amazwe. Obona ngokuhlolwa kwemigaga etshiyeneyo uDokotela Raina Simbi ongumqondisi we-Laboratory Services eZimbabwe utshele iphephandaba leSunday Mail ukuba umkhakha weDelta yiwo omemetheka ukwedlula eminye kwele Zimbabwe. Uthi umkhakha we-C.1.2 kawukatholakali elizweni. Usikhwicamfundo Solwayo Ngwenya, umqondisi wesibhedlela sempilo hospital, uthi kuqakathekile ukuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19.
Into eqakathekileyo ukuthi ubekwazi ukuthi ubhubhane lolo lwe-coronavirus lolu aluyazakala ukuthi lwavelela ngaphi, njalo umkhuhlane omubi kakhulu ofike ebantwini. Yikho abantu kumele bananzelele ukuthi umkhuhlane lwa kumele angasiwumemetheka, ngoba nxa umemetheka yikho lapho kuphuma khona imikhakha emutsha enjengabo C12 laba asebekhona. Nxa abantu lokhu behlangana esikwenzayo esikutsho khona okube senza esiminye eminye, ubhubhane lolu luyayenza ubhubhiswana, luyenza imikhakha. Yikho okuqakatheke ukuthi singaze sahlangana njengabantu sisenza isiminye eminye, ngoba siyabe sithelelana umkhakhalo usiya phambili.
Usikhwicamfundo Solwayo Ngwenya ngumqondisi wesibhedlela sempilo hospital, sixoxe laye ekobulawayo. Izakhamizi zakobulawayo ziyakhuluna ngesigwebo esethulwe nguhulumende esivimba uZulu ukuba engagadi izimota ezingekho phansi kwenkampani yeZimbabwe United Passenger Company kumbe iZUPCO. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Abantu abagada izimota lezi ezaziwa ngokuthi imshikashika bahlawuliswa inkulungwane ezimbili zamadola eZimbabwe, i-$2,000. Ukumiswa kwamakhombi angekho ngaphansi kwekhampani yeZUPCO sekuthiye abantu abaningi bengela msebenzi okubangela ukuthi basebenze okungekho emthethweni. Umnumzana Ambrose Sibindi, umgcini sihlalo wenhlanganiso yezakhamizi ebulawa yiProgressive Residents Association, uthi umthetho lo ofakiweyo unzima kakhulu ebantwini.
Well, umthetho lo ukuthi kubotshwe abantu abagada imota lezi zingasoza kuZupco kubuhlungu kakhulu, ngoba abantu babe sebegada lezo mota ngenxa yokuthi uZupco udonsa inyawo kenelisa ubanathi abaningi ngesikhathi, and sinanzela ubana kule curfew futhi. I think ama-legislators ama-authorities abaye bakucabangise kuhle, ngoba sibona ngathi lapha sowuhlukumeza abantu.
Lokhu kusekelwa ngomnumzana Gift Sibanda, omunye wabatshayela amakhombi angekho phansi kwekampani yeZupco.
Yinto le yokubophana vele kungacabangelani. Yabona khathi esinqakunje kufanele ukuthi ngabe wonke umuntu omnyama lekho kuthiwa Zimbabwe open. Manje ngiyazi kuthiwa Zimbabwe open for business kuZupco kuphela.
Umnumzana Melusi Mpofu, omunye wabatshayeli bemshikashika, uthi amapholisa yiwo abaqedela imali ngoba lapho abahlangana labo khona bayayifuna.
Akuyafiwa abantu abathwele ubhuru labo, akuyafiwa. Kuthi bethi side ngapha sikwazi. Roadblock after roadblock, less than 100 meters roadblock. Nxa ufika uroadblock sonele ukhiphe imali. Imoto imaphepha akwanile, ilayisensi ikhona. Abantu bale social distance bahleli ngo-3-3 emasithini bagqokile amamaski. Nxa bengena siyabasanitize, kodwa basithwalela ubhulo uZupco yena lowo abayawu-social distance. Banoke behlupha nalapho.
Esinye isakhamuzi sakubulawayo, umnumzana Thembelani Dube, uthi inkampani kaZupco ayilamabhasi ayeneleyo angathwala abantu bonke.
UZupco yikampani engelamabhasi aqondane layo amanengi. Ukuthi abantu bazabotshwa nxa bethe bagade ezinye izimota ezingekho ngaphansi kophahla lukaZupco kayisiyonto eqondileyo, njalo isiyonto ezasiza ngenxa yokuthi abantu banengi kakhulu okwedlula amabhasi akhona. Izikolo zivulwa nje, abantwana bazagcwala ezindaweni ezitshiyeneyo, njalo uZupco kangeni kwamanye amalokitshi nxa isuka kwamanye amalokitshi uqonde edolobheni kuphela. Ngokunjalo ke kubangela ukuthi kube lokusilela kwe-transport.
Umnumzana Future Maphosa, omunye njalo wabatshayeli, uthi lokhu bethwala abantu loba bethwaliswa nzima nguhulumende.
Kodwa ukuchova kasimanga, lokho esichova bayagabanye abagadayo abayesabayo abayekele.
Abantu abaningi sebehamba umango omude besuka ezindlini zabo besiya emsebenzini ngenxa yokusilela kwamabhasi eZupco. Uhulumende uthi usethenga amanye amabhasi ukwenzela ukulungisa uhlupho lokuthwala uZulu.
Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Yeso kuluhlelo lwezemaphandleni.
Uthino Senkomo ngihlala eMashala, Mashala Village. Mashala Village eAndawange District. Yona iwange iseMathepele North Province. Lapha ngizakhuluma ngokufika kwamathendele. Lapha ngamathendele angamakhulu namathini amathathu. 130.
Ye, akusitshele okuningi ngodaba lolu babonkomo.
Amathendele lawa nganika ukudla ugoqela inyawuthi, amabele, umumbu kanye le-sunflower. Amathendela wasafida ngokhona ukudla njalo wona ekuthanda, yikho ukudla akuthandayo. Amathendela lawa ahlala esigini sawo silungiselwa lesi silapha. Kumele uwajayeze ukulala esigwini, ngoba ungajayeza ukulala esihlahleni kaningi-ningi ayalunywa. So isigugu siyenza ifanise ukuhlala kuhle engalunywa, ngoba njiwalibona sefensi iyifensi le. So silo mnyango lo evala khona. Ukufunwa kwamathendelo kuyafana lokwenkukhu, awusiyananga. Wona futhi ninjalo kathandi umsindo, afuna ebe yodwa abangamsindo, ngoba wona abanga umsindo. So wona kathandi umsindo. Amathende lawa abekela amaqanda
Siyakuzwa kakhulu sibili, kukhanya ngazani isikhathi sesesidliwe ngumangoyi. Phongiphosa nje amafitshane khonapho.
Amathendeli lawa inyama yangikhona imnandi. Nga ufuna ukuyizwa ubunandi, kumele uthenge uzeke uthi imnandi njani. Especially nxa uthenga lawo asanda kukhula lawo njakathesi azale eminyakeni kaJanuwari. Nase siyabamba uJuni abe sekwanisa 6 months kumbe uJulayi 7 months. Yini inyama emnandi le ngoba iyabe isafresh.
Lamdla kuhlelo lwezemaphandleni besixoxa lomnumzana Thino Sinkomo ohlala eWange esabelweni seMatabeleland North. Asihlanganeni kuhlelo olufanayo ngeviki ezayo. Singakangeni kusigaba esilandelayo. Sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. I-Associated Press ibika ukuba amasosha asethuthune intambo zombuso kwele Guinea. Okukela abenze lokhu nguKenel Mamadou Dombouya osevale ngqi imincele yonke. Akwaziwa ukuba ukuphi umongameli Alpha Conde. Inkampani yezindaba e-Associated Press ibika ukuba inkokeli yezintolongo kwele South Africa isikhulule owayengumongameli umnumzana Jacob Zuma okubikwa ukuthi kaphilanga kahle. UZuma usanda kwelatshwa esibhedlela eJohannesburg. Akwaziwa ukuba uphethwe yini. Wagwetshelwa ukuhlala entolongweni okwenyanga ezilitshumi lanhlanu 15 months kulandela ukwetheswa kwakhe icala nokudelela umthethwandaba. Sokuyisikhathi sezamasiko.
Senganamasiko
senzi bomandla
lo baba mkhulu babelobola usenzi.
Namhla sixoxa ngesikhumbuzo senkosi uMzilikazi watsho namhla zinhlanu kumpandula ngomnyaka ka-1868. Isikhumbuzo lesi esiqoqwe ngubulelani lobhengula Khumalo lenhlanganiso ezijeneyo senziwe izolo eBlue Haven eMidrand kwele South Africa. Ubulelani lobhengula Khumalo wakhethwa ngumdeni wako Khumalo uba inkosi yesizwe sikamtwakazi. Inkosi uBulelani lobhengula ukhuthaze abantu ukuba balandele okwenziwa nguMzilikazi.
Wena ungumdini, but you must protect your visitor with your life. That is the spirit there. esikhuluma ngaso senkosi yasemsasandlela umzilikazi kaMashobane yinzalo yakhe indlela ubulelani ngamizi ngwenzi kafana ufana ngambanga umbanga kanje kunjube kalobhelo
unkosikazi Corence Mkhosi Ncube obephede umcimbi lo ukudaze ukuba abatsha bazazi abadabuka khona.
Intsha yalamuhla imele yazi ukuthi kufanele siqhubekele phambili sisakha isizwe sikamthwakazi, siqhubekele phambili sitshengisa ubuntu lenhlonipho kuye wonke oyingxenye yesizwe sikamthwakazi. Siyayikhumbula inkosi yethu umzilikazi ngokwakha isizwe esihle esilabantu abalembeko abalenhlonipho. Siyisigiya sithi intsha kayifunde lapho.
Isikhulumeli senkosi uMnumzana Bonman Khumalo uthi kuqakathekile ukwenza isikhumbuzo sikamzilikazi.
Kubaluleke kakhulu ukuthi njengoba sizwe ngoba uNkosi uMzilikazi yabumba lesi sidido sikamthwakazi. Isibumba ngenhlanga eziningi cishe bathi 13. Yikho kubaluleke kakhulu kithi ukuthi ukukhothama kwaNkosi ukukhumbula iminyaka ngeminyaka emthwakazi. Kubaluleke kakhulu esizweni umsungulu wesizwe sizohlala siyikhumbula inkosi yakithi njalo nje.
Singathi-ke kwini okungathi kuqakatheke kakhulu ukuthi abantu bangakukhumbula ngomzilikazi kaMashobane?
Wabayekela abantu benza amasiko abo, wabayekela abantu bakhuluma indimi zabo, njengobana ngitho ukuthi cishe zingu-13. Ngingaphithi mangithi mina injelele omalaba yibo ababevele sithethe injelele inkosi uMzilikazi ifika kulela lelizwe. Yabayekela omalaba bayiphatha injelele, nalamhla sonke injelele iphethwe ngoNcube. Wahlonipha isiko labantu uMzilikazi, abangafike okwayo bacindezela, abafike bakudilizise yonke into yakho, bathi into yakho yini. Kodwa uMzilikazi wathi lina koNcube yobana likwazi ukuthi umkhuba lo wokukhulekela izulu endelele wathi qhubeka nini.
Siyakwazi eZimbabwe kokungazani kuyavinjwa ukuba ubulelani lobhenga lakho umalo agcotshwe. So ke selingaphi ngodaba lolo?
Usadlala ipolitiki weMzilikazi. Kodwa eqinisweni ukuthi ngolunye usuku sifisa ukuthi ke kuhlalwe phansi kukhuluma ubukhosi. Akuyilimazi ipolitics, ubukhosi abuyithathi indawo yepolitics. Yikho-ke ubukhosi kukhona ukuthi buphakamise isizwe. Esibona ukuthi lo hulumende laye ngumlando wakhe ukuphakamisa isizwe, kungasetshenziswana ukuthi impilo zabantu zibe ngcono.
Hage simalapha okwalamhlanje kudaba lwethu lwezamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Ngilethemba lokuthi siyahlangana singabaphilileyo ngeviki ezayo. Siye sizwe ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngwentungami lenkomo. Lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphathelene mfundisi.
Zihloze inkosi ezithandileyo, siyibonge uNkulunkulu ndawonye ukusinika lesi sipho sempilo ukuthi phakathi kobunzima obungaka thina abanye sisaphilile. Bonga uNkulunkulu ngokuthi usaphilile. Sizakhangela ilizwi encwadini yezenzo zabapostoli isahluko ngesika-6 ivesi siyabala u-1, 2, no-3. Kufundeka kanje: kwathi ngaleyo mihla abafundi sebanda kwavela ukukhonona kubajuda abakhuluma isigreki ngamahebheru ngokuthi abafelokazi bakubo bayancishwa ekwabelweni kwemihla ngemihla. 2. Abayishumi nambili base bebiza ibandla labafundi bathi akukuhle ukuba thina sishiye izwi likaNkulunkulu sikhonze ematafuleni. 3. Funani ke phakathi kwenu bazalwane amadoda ayisikhombisa anodumo oluhle agcwele umoya nokuhlakanipha esingawamisela lowo msebenzi. Uyazi iBhayibheli limnandi ngakho lokho ukuthi kali chayi inja lifihle umphimi. likhuluma indaba njengoba injalo futhi ke laba abanye abakuthatha ngendlela ezingayisizo baphaphatheke balahleke. Namhlanje ilizwi leli likhuluma ngokuthi kwakukhona ukukhonona kubajuda ababekhuluma isigriki bekhonona ngaloku kwakusenziwa ngamajuda ayekhuluma isihebheru bekhonona ngokuthi abafelokazi bakubo bayancitshwa ekwabelweni kwemihla ngemihla. Okukhulu lapha ayisikho ukuthi yila majuda ayekhuluma isigriki lala ayekhuluma isihebheru, kodwa ikuthi abafelokazi bala majuda amanye babencitshwa ekwabelweni kwemihla ngemihla. Lapho sibale khona kuthiwa abafelokazi. Phela umuntu ongufelokazi ukhangelelwa izikhathi eziningi kananzwa, kakhangelwa njengomuntu olelizwi. Lanxa kuyimhlanu kwesinye isikhathi bakhohlakala ukuthi babizwe ukuthi bazofaka imbono yabo kulowo mhlangano engabe yabo kukhulunywa ngani. Kube sekusithi-ke nxa sekwabiwa lokho okwabiwayo babe sebencitshwa ngobana abantu kabalazwelo. Umfelokazi lapha singamthatha nje sithi ingabe umuntu onjani oswelayo ufananiswa lomfelokazi ongelalutho ongelalizwi oza kuthi nxa ekhuluma kuthiwe laye lo uyahlupha. Ngobana vele lokhu kwakukhona isikhathi sabo Petro ukwehlukanisa abantu ngamazinga langezigaba abayizo empilweni, kuthiwa ababencitshwa-ke benganikwa lokhu okumele bakuthole ukuthi bazuze ukuphila. Wena lapho hlezi khona kambe abafelokazi izintandane labampofu abaswelayo kababandlululwa yini, kabancitshwa yini izinto ezenza ubana impilo zabo zemihla ngemihla zibe ngcono? Kubuhlungu-ke nxa sewuza kwenzakala kowakini, kumnandi nxa kusenzakala kulowo othi asowakini. Abafelokazi, intandane, abampofu, abagogekileyo bayingxenye yokuphila. Kumele nxa kusatshiwa izinto labo babelwe bangaze babandlululwa. Asikhuleke Baba Thixo engcwele, sinike ingqondo ehlakaniphileyo engabandlululi muntu, ngoba eyikho lokhu ayikho khona hatshi mhlawumbe ngokuthanda kwakhe kodwa ngokuthi kwenzakala nje. Uhlalela sukela manje uzobona phakade. Amen.
Lo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkanhla. Thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungamile Nkomo.
Siyabonga kakhulu untungamile Nkomo. Okwamanje sokuyisikhathi sohlelo lwabatsha.
Lingale tshona njani umthwakazi omuhle zimbabwe omuhle. Ngiyalibingelela kuhlelo lwethulwa namhlanje. Igama ngumayigobe. Namhlanje sixoxa lo mtaka mamkandla umsizi K usanda ukukhipha ingoma engaphansi okwesihloko esithi Find Me. Usebenze lo mhlabeleli odabuka kwele Brazil uRosen.
You say you want time, you say you want space, you've got so much stuff on your mind. Say you come free, say that you need it. You've got so much stuff on your mind. You wanna explore, you wanna be alone. You miss who you were before. I want you to stay, but all that I can
say. Ingoma ka Msizi K featuring Rosen, Find Me. Msizi K ngiyakwamukela kuhlelo, awusitshela okuningi ngale ngoma.
Ngiyajabula kakhulu kuba lawe lapha fowethu. Ingoma leyi ethi Find Me yingoma ekujonra ye dance music, yingoma yothando ekhuluma ngokubekezelela umuntu othandana laye.
Uke wasebenza labe iqembu le Drunky Daniels labo badabuka kwele Brazil, kuyini okwenza ukuthi ufise ukusebenza labadabuka phesheya abakhuluma isiPortuguese, ulimi vele olungakhulunywa kwele Zimbabwe?
Ngananzelela ukuthi umhlaba umkhulu mfowethu. Njalo abantu bangathakazelela umculo wami engiwenzayo emhlabeni wonke jikelele. Ngaba lenhlanhla ukuthi ngixhumane le Drunky Daniels ngomnyaka ka-2019. Ngisasebenza ingoma leyo okuthiwa nguHappy, okuyiyo ingoma eyayenza iRosen yabangazi njalo yafisa ukusebenza lami.
Wathi ngikubamba umlomo bafo. Zulukandaba sikuhlelo lwabatsha silomsizi K umdaka mamkandla singaqhubekeli phambili ngohlelo asizweni enye ingoma eka Msizi K ephansi kwesihloko esithi ngokwakithi lokho
Banzala umlilo kaso I've always been hot and out of control I promise these streams got my mind she's up and then it's got minds got my babies but tibele mina kanti nzenza ba bengizenzayo ngizenza nja bayathelela
bathi ingoma ka Msizi K uthi ngokwakithi lokhu bafo tshela uZulu okunengi ngale ngoma
ibi official single ka Msizi K yesibili ngomnyaka ka 2021 bengigiya ngalesi sipho engilaso esokuhlabela yona ingoma ekhulumayo njalo ekukhuthaza loba ungubani ziqhenye ngalokho oyikho khona ziqhenye ngesipho olaso regardless of what you do or who you are
hayi isikhathi sesesidliwe ngumangoyi egciba lingxoxo phosela amazwi akho okucinga Msizi K
abafisa ukulalela ingoma zika Msizi K zikhona kuwo wonke ama music streaming platforms adumileyo njalo uMsizi K uyatholakala ebulenjini kuma social media network.
Hayi mtaka mamkandla ngiyabonga ngokungena kuhlelo. Zulukandaba sesifikele emaphethelweni ohlelo lwe True lwanamhlanje. Uthi ngilijiyeke lilalela ingoma eka Msizi K uthi ngokwakithi lokhu zodiba nangolwesibili kuhlelo lwe Live Talk at the Connection. Olivalisayo igama ngumai gove. Bye bye.
Namhla sixoxa njalo lomculi olodumo uSandra Ndebele oseDallas, Texas kumbuthano weZim Expo.
Bengihamba lomzo 7 lo Turkey Vibes lo Just Signal.
So lichove njani akusitshele?
Ah siyaphefoma namhlanje ntambama kakhulu amalanga ladluleyo amanye kade sisipromote into zenyarazo izola de kungeye gospel lapha do perform khona ubaba uManyeruke so la isimbukelile and then namhlanje yidindindi
kwabe kufiwa
ngebe kufiwa
ye siyabona ule lomculo ngathi ule ngoma entsha akusitshele ngayo sathu
ingoma yami ithi Touch Me Not sebenze lo bhuti wase Zimbabwe sakhula sonke okuthiwa nguNox Nguni kodwa usehlala eSouth Africa. So I went to South Africa sa recorda sonke ingoma le video 3 months back and ingoma yangkhona iphumile and ngibona sidla amahabuli kodwa ngicela ngibonga kakhulu abalandeli bami kakhulu because babayenza ukuthi ingoma le iyazakale lokuthi idume kangaka lokuthi ichise kanje.
Ke itholakala ngapi? Ubatshela abantu sibili ukuze bayilandele
okay. Ikhona kuma online stores onke, ikhona iTunes, ikhona ku TuneCo and i-video ningayibukela nje ku YouTube.
Yeah, so nxa umuntu efuna ukuthi angene khona ngale uTypani uyabhala ethini?
USandra Ndebele kuphela uthi dlala uthi new release. Yakhiphume kodwa ingoma ethi Touch Me Not.
Wakuchule phela kancane.
Mandlula wathalaza kodwa Touch Me Not. Bebe mbona njalo njalo. Msuku zonke. Bona bebe mbona njalo njalo. Wena lawe. Bethalaza njalo. Amalanga wonke. Thank you very much.
Lo nguSandra Ndebele umculi olodumo ebesixoxa laye eseDallas, Texas khonapha kule Melika. Singakagqibi uhlelo lwamhlanje wothi sikhangele ebesilazo. Abezempilakahle bathi omunye umgaga we-COVID-19 oqhamuke kule South Africa awungatholakali kwele Zimbabwe. abatshayela izimoto ezivinjwa nguhulumende bathi baqhubekela phambili besebenza okungekho emthethweni. Umculi olodumo uSandile Ndebele uthi uzadokozisa abantu abaningi eDallas, Texas namhla kusihlwa kwelamelika. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwamhlanje. Oliver Lesayo ngoGibbs Dube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.